A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February the 21st, 2019. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome to the Women's Roundtable. If you're just joining us, today we are looking at today's holiday honoring former President Robert Mugabe and the monetary policy announced yesterday by the Reserve Bank Governor John Mangungira. PJ.
To join our discussion, you can call us directly at 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. So please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
As you know, today's conversation centers around today's holiday, which happens to be former President Robert Mugabe's holiday, but a birthday, but was declared a national holiday by the government. And we're also looking at what came out of the monetary policy yesterday and how it affects you out there, PJ.
And former President Robert Mugabe turned 95 today. Wish him a happy birthday. And the government has declared February 21st as a holiday dedicated to the youth. There are mixed feelings on the importance of commemorating this day, with some hailing Mugabe for leading the country and becoming the first leader of an independent Zimbabwe, availing educational opportunities and land reform.
But PJ, he also has his own critics. Critics, however, say Mugabe spoilt his own legacy by overstaying in power, not respecting people's basic human rights and letting the country's economy slide through. You know, like now there's a bad economic situation in the country. So a lot of people are saying that it started during President Robert Mugabe's reign. Mm-hmm. Mugabe, however, was taken out of power in November 2017.
Yes, but still there are some people who are still hailing him and saying he did some good job and on the greater part of his overstaying, that's where he went wrong.
Yes, so today we're actually opening up our mics to hear what your views are on today being a holiday and what role you think President Robert Mugabe played, and also the importance of the monetary policy that was actually, you know, unveiled yesterday by the Reserve Bank Governor John Mangungira, how it's affecting you in your day-to-day lives. What are your views? Please come in. You know what to do when you come into the program. Just press share so we can listen to this program. Takawanda. PJ.
The biggest question is, do you really understand the monetary policy? Do you really understand the RTGS dollar that the government is talking about? Siyalambulela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Lapho ke esihlaziya indaba eziphathelane labo mama eziphatha kubi kumbe eziphatha kahle omama. EZimbabwe sisithi asihluzeni bomama okwalamhlanje njengoba lili kefu lokunanza abasakhulayo elaqala ke lili kefu lokunanza ilanga lokuzalwa kwaye ngumongameli Robert Mugabe lapho ke afikise iminyaka engamachumi ayishiya kalolunye lanhlanu 95 lamhlanje, kodwa ke eminyakeni empile edluleyo ubeselithakazelela leli langa eyedwa lemoli yakhe. Kodwa ke eminyakeni edlule kwakusiba lamadili abasakhulayo abasekeli bezanu PF bemfisela impilo ende, nanku lokhu esaphila. Yikho ke kwaba lezinto ezinhle ezenzakala ngombuso wakhe, kwaba lezinto njalo ezenzakalayo, izehlakalo ezimbi ezenzakalayo ngombuso wakhe. Waqhela waba mude kakhulu, abantu sebesithi hayi akasuki embusweni ngoba useluphele njalo usehleli kakhulu ngezibopho zakhe ngentambo zombuso wakhe. Yikho okunye sizakhuluma ngakho. Siphinde siphathe njalo, asoze sithiye kachana, udaba lwe monetary policy ethulwe ngusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ, umnumzana John Mangujka, ukuthi ke thina abesifazane, lina abesifazane besise Zimbabwe, liyazisisa na imonetary policy lay, ichoni sibisibili ezambeni zenu kumbe ezimalini ezikhona emabhanga, liyalizwisisa yini idola leli RTGS dollar? Njalo nxa kuqhathaniswa le dola leMelika, ibond note lona limi njani? Akazange afune ucaca uhulumende izolo emelwe umnumzana Mangujka ukuthi sebesehlisa na isisindo sebond note nxa liqhathaniswa le dola leMelika. Akazange acace khonapho laloba ibuzwe zintatheli zindaba ukuthi isilinganiso sangkhona siyabe singapha. Uthe yena nakuza kuya ngokuthi lithengiselana lokuthenga njani emkambo wemali. Yikho ke umsebenzi wona lowo awusoze uhlale usezambeni ezandleni zabo siphatheleni kuphela, usuza kwenziwa mgceke ebhanga phakathi lapho elizabe lithengiselana khona idola leMelika kanye le-bond note kanye lamanye lezinye izimali ezinjengerandi lakwele South Africa kumbe ipula laseBotswana, ikanti ke ngale ngasemhlubulweni weMandebeleni kobulawayo kobo Plumtree kusetshenziswa kakhulu iRand kule US dollar. I-US dollar lona lisetshenziswa ngale ngasempumalanga ikakhulu ngaseHarare. Yikho ke ukusetshenziswa kwalezi mali liyakusizisa na okwethulwe ngumnumzana Mangujka izolo. Lisithinte-ke ngocingo kunombolo ezithi 001-202-619-2077 ukuze silithinte lingene elani kuhlelo. Lilakho njalo ukusixhuma ebulenjini enkundleni yokuzilibazisa ye-Facebook ku-VOA Ndebele. Lisilandele khonapho, lilobe njalo inombolo zenu zocingo xa lifuna silithinte ngocingo khona lapho ebulenjini ku-Facebook ku-VOA Ndebele. Asiyihluzeni bomama, ilo hlelo lethu esilalo lamhlanje.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu zuva rezororo rakadeclarewa iro nehurumende nhasi, tichiona kuti izuva rebirthday revaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vazhinji vari kutaura zvakasiyana siyana, vamwe vachiti ivo zvakanaka kuti vawanikwe ivo vachiremekedzwa pazuva ranhasi nekuti pane zvavakaunzawo kunyika yeZimbabwe zvakadai sekuve mutungamiri wekutanga pakatorwa independence munyika, uyezve vamwe vakati vakaunza dzidzo, vamwe vakati vakaunza yavanoti patriotism, uyezve vakati vairemekedzwa muAfrica. Vamwe vari kuti aiwa kwete, vamugabe ndo pakatangira kushupa zvinhu munyika. Vamwe vari kuti ivo vaimbunyikidza kodzero dzevanhu. Saka zuva ranhasi iri ranga risingafaniri kuti riitwe iro yatingati yezuva rezororo runonzi iro rikutonzi ivo Robert Mugabe National Youth Day. Saka ndozvatiri kuzeya nhasi kuti mimi munoona sei zviri kuitika munyika pari zvino munoona vamugabe vakafanirwa here kunge vane zuva iro riranhasi totarisa zvakare kuti nezuro takaona pachiparurwa ipo waro hwemari nagavana wereserve bank vamangundla apo vaitaura ivo kuti pari zvino zviya zvavakambotaura zvekuti bondi neus dollar gejike gejike hazvisina kumira zvakadaro saka toda kunzwa kwamuri kuti muri kuona sei izvi muri kunyatsonzwisisa here zvakaturwa navamangundla uyezve munoona nyika ichizoenda kupi mune ramangwana takatarisa zvatakaona zvichibuda pakataurwa ipo navamangundla regai timbonzwa zvataurwa nemumwe muongorori wezveupfumi angachitaura nemutori wedu wenhauye pano pastudio 7 pamusoro peurongwa hwakaturwa navamangundla nezuro
zvakataura vamangunja nezuro zvakafadza vamwe pakuti vakabvuma reality yekuti 1:1 hapachina vakabvuma kuti rate ritange kuflota vanhu vachitenga willing seller willing buyer and parallel market ndo inenge yakudictator rate saka vanhu vakafara nazvo vachiona kuti pamwe zvicharava kuti mari inenge ya freely available muekonomy asi ina handisi kunyanyofara nazvo nekuti vamangunja vakanonoka kubvuma reality iyi vamwe vese vanga vazvibvuma kudhara vachizvitaura kuti 1:1 yamuri kutaura iyi haishandi vakaramba vakabatirira 1:1 fiction so it was very reactionary of mangunja kuti aite zvaari kuita number 2 vabva avhura musuo kune rimwe dambudziko redollarization dollarization yes inobatsira nyaya dzestability asi inobva yauraya competitiveness yeeconomy especially for maexporters edu muchiri kuyeutidza dambudziko rerari kuti macosts evanhu anenge ari maus dollars endisi hatisi nyika inoprodusa maus dollars saka todzokerazve kunguva yaya yekuti vanhu vanenge vakakuwacha madhollar nesipo nedambudziko rekushayikwa madhollar RTGS yatanga kulose value because of inflation yatirikudza yasvika 10-year record RTGS yatanga kulose value also because of devaluation ichatevera inevitably because hatina mareserve ekudefenda local currency iyoyi saka pane madambudziko akawanda achatevera monetary policy iyoyi ndokuona kwanga vamangunja should have put all options on the table kwete zvavari kuita zvekuda kubatirira bond iri they are prolonging life rebond ii ndakafara zvikuru nezvekutaura biti achibvunza kuti kusei musiri kutaura nyaya yerand kana monetary policy ichikunetsai ngati we must never lose sight of context when we discuss this thing how many currencies have we had in the last 20 years ndo context yacho and vanhu vane confidence here nyaya dzese idzi nyaya dzeconfidence yevanhu vachaita nenyu whatever RTG rati just dollar tabva mabera check chichi kwese kwatakabva ende handioni pachita confidence itsva pavarume ava nezanu pf panyaya dzemonetary policy saka ndowirirana nezvekutaura vana biti kuti dee madini kuoutsourca nyaya yemonetary policy zvazvinenge zvinokunetsai dei vakadaro ndingadei ndichifara not that iam fixated kuti ngatipindei murand iroro asi ndinoti tingadei tichidiscasa
aiwa apo tanga tiri kunzwa imwe nyanzvi yezveupfumi vachitaura izvo pamusoro peurongwa hwakaturwa navamangundla nezuro regai timbochingamidza vari palive feed yedu pari zvino tina Warren Munyama ari kuti tiri tese tina abva tiendifonerei ndobvaisa nhamba dzake Titus Mukucha ari kuti makadiiko studio 7 ndiri kukunzwai ndiri kuno kustate house muHarare kwakadiiko kustate house ndimi mune vaimbova mukuru wenyika ikoko onias ndora ari kuti am watching you from Johannesburg South Africa ndini Dr. Ndoro vanoda kupinda muchirongwa nyorai nhamba dzenyu tibva takufonerai asi ndiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri ari panhare regai tiende kwavari hallo
hallo makadiwei
tiripo tiri kutaura nani uyezve muri kupi
mukutaura naamon
ehe taurai tinzwi
da kukuroketedza mukuru wedu vamugabe akatipa dzidzo nyangwe zvazvo zvinhu zvakazooma hatingava shori kereke tongoti makorokoto makore avo ngaawedzeko
saka imii makaita dzidzo dzipi muri kuzimbabwe uyezve muri kuitei kusouth africa uko nhare dzavo pj Safa zadona asi tine varikuona vari pano pavakati wandei vari kuti vafonerwe Innocent Ngirato ari kuti I can't trust the central bank. Ari kuti warwa vamangunjika unogona kunge wakaitwa hawo nezura asi haasi kunyatsonzwa kuti anogona kuvimba nezvavakataura. Samuel Zienda anza muwatching you ndiri kunokwarisape. Vanoda kufonerwa munoziya zvokuita tipei namba dzenyu tibva takufonerai mupinde muchirongwa. Innocent avaisa namba dzake watatu kutaura. Philip munhu pedzi hanzi ndiri kuno ndirikukuonai ndiri kumasvingo vamwe vari pano apa. Ah, pane message yako iri kubva kuna disciple Gilson Madanire hanzi hi sister Praxedes Jeremiah nasisi Mavela sando dzenyu saka tapuwa sando pana tinokutendai. Innocent Ngirato ari kuti I'm watching you from Gwanda. Munoziya zvokuita nyorai namba dzenyu kuti tikufonerei mupinde muchirongwa kana muchida kutaura nezvemonetary policy mubva mataura kana muchida kutaura muchikorokotedza kana kuti muchitaurawo maonero enyu nezvezuva rezororo ranhasi mubva mataura ipo pano. Amon Mariba ari pano Paddington Sandukwa. Hanzi happy birthday vamugabe tinashe tinzi chiduku hanzi ndifonerei. Munashe Boka anza ndirikukuonai ndiri ku Cape Town. Amon Mariba ari kuti happy birthday kushungo amene kuti munani ipapo PJ.
Iye, lapa ngilopamela kumaro kuphela kuti salibonani lonke. Kulabo ke abangakangeni kuhlelo lwethu sikhona ku Facebook. Inombolo zethu zocingo zikhona njalo khona lapho ku Facebook lapho libukele khona. Libukele libaningi. Nxa njalo ufuna sikuxhome ngocingo ungene lawo kuhlelo ulakho kwenza njalo ngokuloba inombolo zakho phansi khona lapho kuma comments ku VOA Ndebele. Wathi ngithi fahla kancane Mavelas ngokukhulunywe yingcwethi yezenotho ekhulunywe layo kuhlelo olwesishoneni lapha ke umuntu umzana ubekhuluma ngokuthi abantu baseZimbabwe bakhanya abasayithembi imali yaseZimbabwe yikho ke bafuna ukuthi babe lokhe begcele kudola lemelika. Idola lemelika la ngikhona lalo liyahlupha ukuthi litholakale njengoba vele kungelalutho olulungiswayo eZimbabwe. Akula mpahla ezilungiswayo ezeZimbabwe ezithengiswa kwamanye amazwe ezingaletha idola lemelika. Idola lemelika elingenayo eZimbabwe ilelo kuphela elithunyelwa izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ezisemazweni enjengaboso emelika ngapha abaseBhilithane, abase-Australia, abase-New Zealand, kanye lase-South Africa. Umnumzana, wathi yena umnumzana bithi ubekhuthaza ukuthi lungisanini imali leyi. Nxa kuyukuthi vele silibone ukuthi yena ibhondi nothi kalisebenzi. Wothani lisebenzise, khulumanini le-South Africa, sisebenzise sonke i-rand, engxenye kungaba ngcono. But abakahulumende vele bona kabafuni ukuthi bazwisise ukuthi ibond note vele kalisebenzi njengoba lingasoze lisebenze laphandle kwelizwe lingasoze lisebenze komakhelwane kwase South Africa labo Zambia labo Malawi ikho ke vele leyo mali ngabe vele bona bayayihle bayikhiphi njengokukhitshwa kwenzwa idola eZimbabwe eminyakeni edluleyo yena ke khonapho isaphethe njengomphathi ntambo wezemali. Kunengi ke okukhuthazwa ngabaningi ukuthi ngabe uhulumende uyakwenza kodwa yena akafuna ukulandela khona lokho. Osiphatheleni khathesi sebeza phakamisa kumbe ukuthuthukisa imisebenzi yabo njengoba labo bakhona khonapho emkambo wokuthenga lokuthengisa imali. Sebeza kweza ke irate yabo nxa kunjalo. Ikwa kuchileyo ingcwethi yezenotho ikhulunywe layo in Studio 7. Asazi Marvelous.
Kola. Yes. Hello, kola, makadi yenyu.
Hello, makadi yenyu.
Tiri wadi, tukitora ni mimuri kupi, mune ikwani.
Ndino ikwa mkoma tile ni murida gomo. Mursana, ndipa South Africa pa Johannesburg.
Taurai tinsku.
Taurai. Ndiruguda oku tindidi makolo koto kuna kushungo. Vachembera vakwegura ava vane zvizhinji zvavakaita nyango zvavo vane zvizhinji zvavakatadzwa zvakare asi tinovarangira mune zvakanaka zvavakatiitira zvizhinji.
Imi zvavakakuitira zvakanaka ndezvipi?
Tinonzwa kufara kunyanya panyaya yeminda yavakasiyawo vaisira kuvanhu vatema Wazi ndakambo tarisa zumeetika kepa swazi lenda hapa wano wanopu wa minda inura la mwanae zakanaka kukwoti isusu kudama polisi ziru ndi hasi ngaiti zakanaka watu uongo wakanga waunga kuwa nwachema wakanga wakanaka chosi kukwoti cheche kudama polisi ziru hasi nyatofambira nenezo achino wadani zoda kuitu kwa mnikaone shumo zoda kuwa ungoro kwa bati panyaevu andinya kuwa shora swakanyanya sere kati kutu kudama piru wala kaitu kwa cheche asi mshawakanga wa ete shumdunzi kwa kuwa fara ni na ete saa chesa wa shika buwa zivantika kono kuitu wanewangwa mkona ugo wa chiti batira chesho
kwa pane ereza mga shore kana utimi mburu kutaiwa jese shara ita shanga shakana
ya tinga angu ti mkuru shishinti shato shawaka kuhita wae wa muna anura tzakuti akanga ane shungu ne vana vake asi kuda vanhu ini ndinoonyaya kublema hangu vanhu vanenge vakapoteredzawo nenyaya yekuzoti munhu akanga ongofarirawo kungodyirwawo mari neamai pavakauya mai ndo vakangosvika vakakanya zvinhu zvokuti aitombodemba dai vakaramba vari bhachi vakubva muna 92 apa zvanga zvichifamba zvakanaka.
Sorry henyu apa nda mandibata netsetswa ndasingatarisiri kuti munotaura zvakadai.
Kungotaura vazadzi bati zveshuwa tinomurangarira mudhara akaita zvakanaka chose uye kana dzidzo yaye akanga achiisira yakanga yakanaka chose aida kuti mwana wese aende kuchikoro.
Aiwa pakanaka
pazvo. Kuna gavhena vedu makorokoto nezvavaita havo zvokuramba vachingoramba vaidzokorodza chinhu chimwe chete mazita emari achichinjwa achiitwa sei asi zvavaita hatione kwatinogona kusvika nazvo because we have been in the same situation for several years tingoti takachinja todai saka kuchinjwa kwomubhedha mumba hakuite kuti munhu arotofe zvakanaka tingachinja masaidi emubhedha tikadii but hatina kwatinosvika.
Aiwa pakanaka. Pana Talita Dube ari kuti vamugabe aiwa muri kutinyepera zvamuri kutaura kola hanza ivo havasi kufarawo nezvaita vamugabe.
Handina kuda kutonzwa mati
ndati pana kola ari pano palive feed yedu ari kuti Talita Dube ari kuti kola zvamuri kutaura haabvumirane nemi.
Ndepati pavasina nyatsonzwisisa havo tinyatsotaura navo.
Aiwa vanhu vanobvumidzwa kugarisana imimi mugarai nezvamataura kungotaurawo kwavo.
Aiwa maita basa hazina kuipa.
Aiwa zvakanaka zvakadaro muve nezuva rakanaka.
Tinotenda nokupinda muchirongwa rambai muchiita basa ramuri kuita.
Aiwa pakanaka.
Kupedzisira nyika yedu igarewo zvakanaka because ndozvo zvandinonyanya kuchema zvokuti dai vatungamiri venyika vagona kugarisanawo pasi vagona kunzwanana vagona kutauranawo mune zvakanaka vanyatsonzwanana nyika yedu iende mberi ndo zvatinoshuvira variga kuita humbimbi ndoga nokuvandirana izvozvo chete.
Ndimbobvunza panyaya yemari imimi muri ikoko kusouth africa kwamuri muri kutumira sei mari kumusha nekuti vamwe vari kutumira mari vari kuno sekuamerica vari kuti iri kunetsa kana vanhu vakuenda kunotora kumana western union nemamwe makambani.
Taimboita saizvozvo nokutumirawo zvakaita sana mukuru nokuti ndakatozoona kuti hazvibetseri kutongotora mari iri keshi ukatoisa pabhazi zvitori cheaper than zvese zviri kuitwa uye munhu anogona kunoona mari yake agona kuichinja zvakare pablack market nokuishandisa. Saka iye zvine zvino urongwa huri kuita vakomanda vemabhazi hwekuti unogona kuti ukavafonera vanongokuudza kuti kwauri ikoko tiise muakaunti yedu ivo votoudza vanhu vari kuharare kuti vanopuwa same time iyoyo. Izvozvo ndo zviri kubatsira because munhu akanopuwa iri keshi anogona kutamba nekeshi yake pane kuti aite zvokutumira kunana mukuru kana kutumira nana western union. Ndiri kuona kuti kutotumira nekeshi ndokurigona kubatsira because ndo zviri kutovayamura asi hazvisi kushanda futi nokuti mari yacho uri kutokaitumira nguva diki diki yopera uye zvakutoposa kuti negrocery chairo kutoritumira chipa zani kuti vatengere ikoko.
Aiwa tinokutenda ikola muve nezuva rakanaka.
Tinotenda muroo nezuva rakanaka ikoko kuamerica.
Allright, bye bye.
Tatenda bye bye.
PJ, you saw me having a laugh there. I mean, the caller took me by surprise what he mentioned. He said that he felt that former President Robert Mugabe should have stayed single because, you know, the problem came later on in life when he married his second wife. So that took me by surprise. But interesting comments coming up. Over to you.
Mm-hmm. Letitia Taruvinga ari kuti madzimai nhasi anenge akatsamwa. It seems men are on the phone, I think speaking on their behalf. We don't get this RTGS thing. We need more explanation. Ndozo ndataurawo ndichitanga chirongwa. Sikarisa uhlelo lapha Letitia. So iwe unofanira kupinda muchirongwa. Isa namba dzako apa. Musunduzwa Ndlovu uti linjani vasakazi aisiyaphila singazi khona ngapho Ndlovu. Ucolin Colin uti salibonani emsakazweni kunzima eZimbabwe, imali yeZimbabwe aisathembisi, sihlala ichinja njalo nje. Lama ulayo lalaba ulayo usuhlalela evalweni ukuthi isingavuka ingasebenzi. Pho leyo mali engenayo iyavunyelwa kwamanye amazwe na msakazi? And listening from Pretoria, Centurion.
Aiwa, nasi paka baka mazimai uya ipachirongo. Pane vangu vangava mbotinyore randisi kuzoti vasha uya iri. Vangava kuti mazimai pananganda mbutaimwe program. Vangava kupinda mchirongo. Saka tukueza kuramba chifona. Mazimai kana muripo iba imanyora kuti please hashtag mazimai kuito tukufone rei. Nekuti chirongo ijinde chenyu asi nasi tango tregaiti vurire munu wese. Kuito titinzwe nekuti vamgabe panguwa yawe kutonga vaitonga munu wese. Saka andoswa tatiri panu edu chida kunzoti murukuti iregaiti mboverenga disciple Gilson Madani. Happy birthday Mr. Mugabe, but you were a dictator, but thank you. Kudzosera ivu kuvaridzi varo. Dalian Murinda Gomaruti, happy birthday Gushungo, tatenda niki makuwaza avaisa namba zake. Dalian Murinda Gomati pafti namba zake. Madani Refa Ryans, I'm watching you from Uzumba, Maramba, Fungwe. Ndiripabasa zvangu. Mudani Refa Right, uya urikuwo kuzumba timbonzo kuti kwakamira sei. Nomen nzara kuti kuri sei tete, ndiri kukuonai zvangu, ndiri kuno ku DRC. Aiwa, pindai muchirongwa muti uzo ikoko ku DRC kwakamira sei. Jimmy Mpofu ari kuti happy birthday Gushungo, ndobva atipa namba dzake. Paddington Sanda Kuans, long live the legend. Gogovanata, it doesn't work in ufunga waruta ura monetary policy. Kalisebenzi vele. Chawora chinichi. Achicha shandi. Disciple of Advocate, happy birthday Mr. President. Ndakaku dirai kuramba. Muchato. We vamwe vanenge vasiri mudzimai nemurume. Disciple adzoka zvakare. Anzi muchengetwe naMwari. Talita ari kuti zviri kutaura vamwe ava handizvibvumire inini kwandiri Gushungo vanga vasiri munhu akanaka. Ndozvo ari kutaurawo panapa. Madani Refara yanzi team yefinance yakadhakwa pafair. And then Mudara wekwa B, munenge mukuti muna kola.
Yeah.
Okay.
Kulo mulalela kona ecingweni, siyakwamukela uhlelo.
Yeah.
Hello, kunjani?
Hai, ndiripo makadini vo, hai, bati nyakuluma nyenzele kutewe sione ni wake vazwe, bijana, ni wazi ndebele bongi.
Hakuna wazi ndebele noge wakuluma na mtanji.
bati nyasikiliza nje, kupela kuti ngashana kupela wayo kakulu.
Yebo pele.
Yee.
Ikakukilize, ngoba ngoba kukala, okhulumileyo ngesi ndebele. So
urungwe lapha.
Yeah, yebo phela. Igama ngubani?
Ngicela nje kuphela ukuthi abantu besindebeleni babe kwazi ukuthi isika basifakayo bona sokuthi lingabo phanda amangcwala. Zengabuyeli kundaba ezadlulayo kudala. Ngokuthi sebeyengwa ngabantu besitoning.
Sikhuluma
ngiyazivisa konapo.
Yes, sikhuluma ngodaba luphi lapha? Oluka Mgabe ele birthday yakhe kumbe olemali emonetary policy yethu le ngumankundla izolo.
Hayi, konke nje nyangena kuko. Okwababa uMgabe nyambonga kakhulu ngokuthi abantu abaphikisayo namusha baba ngefundo eyamahala.
Yeah.
Yiko namusha sebeqase ukuphanda ngathi inkuku ephandela amatsiyana etendele yona iyinkungu.
Ya haikulungile. Mungachi taura na mazi muchishona.
Makati kola.
Tiripo makati niveni.
Ataura yenyu tinzwe.
Baba wa Mugabe ndinovatenda zvikuru chaizvo chaizvo tisingavarasi chaudeno zvodini muzano PF hatikwanisi kuti tivarasi. Nokuti ndo vakaita kuti ava vari kutatarisana navo nhasi vamapata anopikisa vakafunda fundo yamahara. Vakakwanisa zvekuti ivhu ranga riri mukati mamaoko mama vachena vaina mapurazi 10-10, 15-15 kana 3-3 kana 4-4 ripfuwe vana veZimbabwe. Right, kuna gavuna uyu. Kana achikwanisa deno zvanga zvichikwanisa iye ndofungidza wakamboti kana bhondi rikadonha ndinobuda basa. Gavuna kana mari yedu yeZimbabwe isingakodzeri ngatingogara takatongosevenzesa yusa racho. Nokuti iye zvino kana takatarisa pavaisa polisi yavo yemaRTGS. Vanasipateleni vanonzi vanasipateleni pachindevere kana kuti mativi girei pachishona. vava kutoinda mberi kwavo nechakare kare nokuti mukatarira mbavha inogara iri mberi kwomupurisa. Ipapapa vapuwa go ahead yokuti munhu wese achinje yusa awane bondi awane RTGS mubhengi. Saka vanasipateleni vachakukura yusa rese mubhengi kusara musina chinhu rotowanikwa zvepamusika mukuru.
Saka
pamusika weblack market.
Kwamuri ikoko
matamuri kuti matakanzi black, remember our mind is shorter than our hair. Ndozve ndangoda kuti nditaure pazuva nhasi ndatenda zvikuru nokuti ndakwanisa kupindawo pachirongwa ichi pazuva rokuti izvo president wedu wokutanga munyika ino vaita makore makumi mapfumbamwe namashanu.
Ndombofunza ipapo.
Kana vasina kugutikana nezvandataura paina anomubvunza, aiwa wakasungunuka kubvunza zvake.
Regai ndimbofunza inini kuti imimi muri kupi pari zvino?
Ini ndiri kuHurungwe.
KuHurungwe uku panyaya yemari, saka vanhu vari kunyatsonzwisisa here zvakataurwa? Zvasvika here ikoko? Zvakamira sei?
Isu takatozvinzwira ipapo pastudio 7 mamiriro azvakaita. Ndopatakatozvinzwira ndakabvira kare ndichingoiteerera ndichiti ndizama kuti ndipinde vasi nhasi ndongoti laki rangu riri pabirthday rapresident ndinoraita kuti ndipindewo pachirongo.
Aiwa, pakanaka pakanaka zveshuwa. Saka musati maenda henyu hamenu kana mune maita masei iyo holiday.
Ano ndichimboti pamidzai zvishoma shoma.
Pamidzai zvinyi.
Pamutauriri wapedza kutaura ndichizokwanisa kupinda inini. Zviro kwazvo baba vakakanganiswa namai. Nokuti mai vakabvunza mubvunzo wekuti what is warfare. Havanyasi kuziva kuti ivo baba vamugabe vanga vachiita masources vari kunana Ghana kwavakauya namai sani vakasungunura nyika. Saka vobvunza kuti chinonzi woveki chii, mubvunzo unofudzwa nomunhu une only chipatara chinowanikwa muno muZimbabwe chiri kuBulawayo chinonzi Shanyeni.
Kola, aiwa kola, hatidedi kutuka vanhu.
Vagumbo.
Vagumbo, hatidi kutuka vanhu.
Kugumbuka, ndagumbuka, sorry.
Hatikumbire miombana zvedu.
Chikwazisaiva vaviri vatatu vemhuri yenyu.
Vemhuri yangu ndinokwanisa kumhorosa mwana wangu mukomana ari kutriangle. Kwozoita musikana mukuru futi anotevera mukomana ari mukaro mutaunu.
Aiwa,
kwoita mumwe musikana ari kukarigoko. Nejaya randinaro pano paimba.
Iyo nhasi maswera muchiitei sezuva rezuro rokudai?
zuwa ranasi ndasera ndigere zvangu nokuti izuwa rezororo.
Mhm.
Ndandi chitori namatare ndaitori zvangu nawo okuti kamwe kamwana kakukasikana kakangopuwa vomimba nomwe munhu.
Aha.
Ndonyaya ndafira nayo.
Aiwa, pakanaka. Saka mukwasha uyu mamu mamutema
papo. Ndangomutini nekuti kodzero dzokuti utaure neni pane zvandangopawo zviviri zviga zviviri zvitatu ndanditaurira zvangu zvikuru namai vacho.
Eh.
Ndangovapa zviga zviviri zvitatu kuti kana muda kutiurira nezvino ndofana kuzadzisa makadai makadai.
Handizi.
Kuti hana yangu isunungukewo.
Musarwa.
Zviro akurwa akurwa kuya kuya munoziva kuti takasiyira mbwa dzinonhumisana musepa dzinosangana.
Vakumbunasi.
Dai vateteka. Sorry zvenyu kupinda munyaya dzepolitics but ndandisingadi.
Taurei.
Bato riri kupikisa rina baba vamonzora ngavazive kuti ndo vanhu vokutanga vezvetcitu. Uye zvevanhu vakadzidza kana vachingotora ivo vachiti takahwina kwesuma exed akaenda papi. Ngavazive izvozvo nokuti ava pavakatanga kuti izvo hurumende haifani kugazeta mari yavanhu vashandi veindastry side vanogenerata mari ngavataurirane nava vanosevenzera. Ini, I was one of the very few to you people. Ndo pavakatogara vauraya vachizama kuti vapinde pavanoda kuti vagozoti kotsosa nhasi. Baba vamugabe vakava vati izvo you are free and fair to for your to form your own opposition party. Nhasi uno vakutitemesa musoro nezvinhu zvisina tsarukano yese.
Aiwa. Tinotenda chaizvo nhasi mambo tisetsa ipo panapa muve nezuva rakanaka vagumbo.
Ndinotenda zvikuru.
Baba. Ndikungoti tine mumwe muteereri zvakare regai tiende kwavari. Hello.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muutana wamabvudza ndiri kuno kuBotswana kuFrancis Town.
Taurai tinzwi.
Ndinokutendai zvikuru istation yandinoteerera usiku nemasikati. Baba uri kutaura handizi kuti ndiwe kumusha kupiwo wawa kana wachitaura zvaanotaura izvozvo. Ngavazive zvaanotaura. Vane vana vari kutaura kuti vakarwarodza nhasi vachazvara vana mangwana. Vachada upenyu hwakanaka. Kana baba vachitadza kuvaka foundation yakanaka pavana vavo ngavari kutaura zvinhu zvisina kururama kundirikuva muvarume. Kana vana Monzora vakafundiswa nawo Mugabe vakamona Mugabe ari kufundisa Monzora.
Aiwa regai tichibva ipapo nekuti ava vauyewo vachitaura pfungwa dzavo, imi michitaurayiwo dzenyu dzamuri kuda panyaya iri mudandaro iyi. Tombosiya kola nekuti vagumbo vanogona kunge vane zvavo zvavanga vari kutaura, asi ngatiregei kuti tirwisane.
Tofanira kufundisana. Pana Mugabe kana birthday yacho yaisingafaniri kuwapo. Haitombofaniri kuwapo zvachose, haimofaniri kuwa holiday. I don't know why wakaisa holiday munhu asisi panzvimbo yacho. Because mukatarisa upenyu hwatiinawo zvese kushata kwazvakaita izvozvo ndiye akapa kufundisa kuna president aripo iko zvino izvi. Ndiye ari kuteerwa nzira yake yaakaita. Yaasina kugadzira zvakanaka. Dai Mugabe akagadzira nzira nyika ino zvakanaka, vana Munangagwa vanodai kutonga zvakanaka. Saka Munangagwa history yainayo yekuti apinde mupolitics ndeya Mugabe. That's why ari kuteera munzira yaMugabe, but he doesn't have vision yemangwana yaiitwawo nababa vake. Nhasi unotenzi tine holiday kuti ndi president wedu, president wei. They should know kuti Zimbabwe iri kunzi Rhodesia, tanga tiri 1-1 nepaundi. which is the highest currency in the world. For 37 years, takasika to zero. There's no sense. Takutenga chingwa $1 kana $2. $1 $2 in the whole world. Hakuna chingwa chakatenga $2. We are the highest petrol in the world. President, no mira pa radio kuti ndakwiza petrol. Iyo pana minister we energy. Sure. Murume wandirwadziso. Ndi atindipinde muchirongo.
Pana mai niko vari kutsansisi Mavelas, you allowed that guy to badmouth ZCT. You let this guy defend them too. Saka mune vari kukuti imi mazva muri kutaura zvakanaka. Ipapo panapa hatina divi ratinotema takarerekera tikona Tandisa C. Dube ari kupano.
That's why madam tisikufarirai. Ndakaenda kuudza kuti ndinoteerera station iyo usiku nemasikati. Every 6 o'clock in the morning and 7 o'clock manheru ndinenge ndiri pa studio 7. And haisi zuva rangu rekutanga kutaura pa studio 7. Munyika imomo vanhu vemuZimbabwe vana vese vakaberekwa after 1980 havazivi history yeZimbabwe. Vanoziva history from 1980 kusvika nhasi. Ko kumashure kwakuinei vana vedu havachaziva. Vana vedu havachaziva vana sekuru vanga vari kuku after 1980, before 1980. Nendawa yemunhu wani. Varume, ngativake nyika yedu. Ngatirege kutuka vamwe vari kuita maopposition. Nekuti mudiki. Mwana mudiki unotonga unogona kudzora munhu mukuru akurasika. Kana wachiziva kumisha kwavo kuti mhosva inotanga pamwana muduku ichizoenda kwakuru zvazvinoreva ngavazive kana vari mashona.
Aiwa, manyatsotipa pfungwa dzenyu. Tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka madam.
Bye PJ.
Mlaleli lapo kati kuluma ngomunye kade eke wakhuluma esithinte ngocingo eseHurungwe awokade ekhanya esekela umnumzana Robert Mugabe. Yikho ke abantu sebevuke ngolaka ukuthi kumele angakhulumi njalo. But ukhululekile ukuthi la yakhulu aphe umbono wakhe. Njalo thina njengeStudio 7 siyamelanga cele, asisekeli iZANU-PF, asisekeli iMMDC, asisekeli lutho kwezombusazwe. Sime njengo ngabantu abamelele izifiso zabantu ukuthi bazikhulumele bona ngokwabo abakufisayo. Nxa ukuthi bafisa ukusekela umnumzana Robert Mugabe, ukusekela umnumzana Mnangagwa, kukibo lokho. Thina akula lutho esingakwenza. Lina-ke nxa njalo lisekela abamabandla aphikisayo. Kukini njalo, njalo asilawo amandla ukuthi siliyalise ukuthi lisekele umnumzana Mnangagwa, kumbe lisekele uChamisa, kumbe lisekele uMakhupe, kumbe lisekele bani wonke ozokombusazwe. Thina sime phakathi laphakathi, sinika icele lonke imbono yabo.
Ndiri kuona regai timboverenga zviri kutaura vamwe vari pano palive feed yedu pari zvino PJ. Pane vazhinji vari pano vari kuda kuti tivafonere uyezve vari kutaura pfungwa dzavo. Vazhinji pana Talita TC Dube ari kuti ndifonerei abvaisa namba dzake anenge ari paBritain apo. Ari kuda kufonerwa. And then pana BT Shows ari pano, Disciple Madanire ari pano zvakare. Pane vazhinji vari pano PJ vari kutaura pfungwa dzavo. Asi sekutaura kwauri kuita pano tinotema tisina kwatakarerekera. Saka munhu anouya achitaurawo pfungwa dzake uyezve toda kuti vanhu vagarisane zvakanaka. Pasava nevanokandirana makobvu kana matete. Disciple Madanire ari kuti hanzi tinokutendai Studio 7 for not being politically biased. Aiwa, tinotendawo imimi, asi pindai muchirongwa ndechenyu nekuti tinoda kuti muuye pano muchitaura zvamuri kufunga imi chatisingakurudziri chese kunyombana. Sekutaura kwandaita Talita TC Dube anga anesu kubvira patatanga, ndinoshuvira kuti tichavabata kuitira kuti vaite sei vapindewo muchirongwa vataure pfungwa dzavo mainiko kana muchidawo kupinda muchirongwa nyorai namba dzenyu tubva takufonerai muuye pano mutaure pfungwa dzenyu mainiko ndinovaona vachishare kakawanda chaizvo malive feed edu Studio 7 tinokutendai uyezve tinoona vachiuya pano vachiyananisa zvinenge zviri kuitika pano apa saka tinokutendai kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu ezuva ranhasi iro rakatarwa nehurumende seholiday kana kuti zuva rezororo apo vari munyika vari kurangarira zuva rekuzvarwa kwava Robert Mugabe uyezve rakabva ratonzi Robert Gabriel Mugabe National Youth Day asi vamwe PJ vanga vari kushora kuti sei rakanzi Youth Day. Rakadii kupuwa rimwe zita ameno tunopona
zita chatinofanira kutondera ndechekuti zita zuva iri rakatanga richinzi 21st February Movement apo vechidiki vezanu PF vai korokotedza vamugabe vachicherechedza kana ku ujabulela lelo langa lokuzala kwaMongameli Robert Mugabe iko ke laqala vele kungabasa khulayo kungabantwana bezikolo ababuya besenza imbukiso yabo ku 21st February Movement iko ke kwathi ngokuya kwezikhati base becabanga ukuthi nanana balinanze leli langa bali bahloniphe uMongameli Robert Mugabe ngokulipha ibizo lokuthi National Youth Day Robert Mugabe National Youth Day kundana lelanga lakhe lokuzalwa kodwa ke kwaqala kuyi 21st February Movement
ayicho kwa DPJ taiwaona vakapfeka maskafa ready 21st February kuchitwa mabiko kwakasiyana siyana asi tine mutereri regai tiende kwavari hello mutereri hello caller mutereri hamene ndofunga vachiri kuuya but regai timboona pana pa clockmas hello caller makadi henyu hello
tiripo makadiwo
tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi ehe muri kupi mukwasha tiri kutaura nani
ya Nyika Mutema ndiri ku Pretoria atechezeni
taurai tinzwi
ya ini ndoda kukorokotedza president Robert Mugabe chirungu chotorwa muno moso chakatosiyana zvachose nezvedzimwe nyika takadzidza noda kwakukombati Robert Mugabe sandinovarondedza vane mazuva akawanda mukati mekurarama kwavo
kopanyaya yemari yakaturwa navamangunjika nezuro munoiona sei
ya panyaya yemari inini kana seni zvangu ndinotofara zvikuru kwazvo kuti vamangunjika vakaita zvinhu zvakanaka nyika yedu yoga chete ndiyo yoga chete isina karenzi saka zvinhu zvakanaka kuti Zimbabwe ive nemari yayo kana tinge tichizourudza zvedu kana anga valu yacho iyo hazvina basa asi tine cheduwo sandozvinofaita zvokatetezve ine nzira yavakafunga yeye kuti paite kuti pata mutero vanhu vapedza votengesa mari zvino verirai tiri plani yakanaka iyo kuti mari idzokere bank kuRBZ nokuti handimona kuti vanoti kana ichinge yasvika 10,000 yotoa kubhenge ndobhengewa zviri right izvozvo ndokuti mari igone kucirculata mari ikaramba iri muvanhu inovibva uye haina zvainoshanda nyika iramba ichingoshota zvunhu mari yakavibva mugomba kana kuti mumba momunhu saka vakaita isisimuya yakanaka kuti ichaita kuti mari idzokere kubhenge uye mari icirculate zvinhu zvimire zvakanaka
aiwa tinokutendai nemaonero enyu muve nezuva rakanaka PJ, we're hearing that from one of our callers. He's saying that he welcomes the Reserve Bank Governor John Mangunjira, what he did yesterday, and he also wishes the former President Robert Mugabe a happy birthday because he says he feels that he literally educated the people that were under him when he was the president. He says when Zimbabweans speak English, people can understand them because they're educated. So he says that's a takeaway that he has.
Yeah, all the people that are praising him are praising him for the educational policies that he had since the independence. But later on, they are saying he overstayed his welcome.
Chinzwa izvataurwa napana pamadani refarai hanzi ndokumbirawo if possible. Studio 7 kuti mufonere the former president His Excellency Robert Gabriel Mugabe angotaurawo please 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 tirikuda kumbonzwa izwi ravo. Tishaedza zvedu asi pari zvino ndofunga izvinezvi vari mumabiko ekutaona mapicture akawanda chaizvo nhasi vanga vane mhuri dzavo vanga vane ivo nevana vavo nevazukuru vari kumba kwavo kuBlue Roof saka pari zvino ndofunga vari pamabiko asi madanire farai ari kuti ndasuwa izwi rava Mugabe.
Tichatry kuti tinge tichivawana. Siyalamukela kuhlelo kulo mlalelo khona nokuthula.
Yebo, linjani?
Hayi, nyaphila, kunjani?
Hayi, siphilile.
Hey. Kuthi sikuthi ndeye ngocingo ungaphi kwelizwe?
Ngobulawayo eCountry Park.
Yebo, vele. Ngowesifazane wakuqala ongenileyo kuhlelo lwethu lalamhlanje. Siyabonga. Siyakwamukela ngenjabulo. Indaba ezimbili ezisibetheyo. Udaba lwekhefu leli ele Robert Mugabe National Youth Day ulibona njani?
Siyabonga ukuthi bamkhumbule laye umdala njengoba wayengumongameli wethu sineke sikhuluma okuningi ngakho kodwa siyabonga. Akunento esingayitho siyathakazelela lathi sisoyine.
Sithi abe le mpilo yende. Ikanti ke kudaba lolo olokwethulwa kwemali kwembiko yezibopho zemali i-monetary policy yethulwe izolo ngosibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka. Uyayizwisisa na i-monetary policy ukuthi vele ilethani esambeni?
Angizange ngaba lethuba lokuyilalela bengibambekile kwezinye indawo kodwa ngibalisisile nje okunye okuthiyeneyo lokuthiyeneyo. I-monetary policy leyi ephumileyo ivele ayisincedile ithe njengabahlali bezimbabwe ngithi kumbe phakathi komphakathi. Engikunanzeleleyo ukuthi nxa sokukhulunywa ngokuthi ibhondi selisiba ngama-RTGS kutho ukuthi asisela mali esilayo. Sikhumbula ngemuva kumbeni kuma-2008 abantu ababesebenzile baba lamapenseni emabhenki bathengisa ama-properties lani imali yakhini ngama-ashes bengasaphathanga lutho. That means lakhathesi njengoba selesithi imali esetshenzwe ngabantu labasezileyo emabhenki isiphenduka isisiba ngama-1:3 or 4 as compared to US dollar. Kutho ukuthi siyasiharasa kakhulu especially njengathi umama singabo umama abakhangele izimili phela obaba abasebenza kodwa yithi sikhangele izimili sithenga ama-grocery badala ama-fees ama-renti lakho konke okuthiyeneyo. Kutho ukuthi na kule 4 bond usine 1 US dollar or futhi lali 1 US dollar langikhona alikho. So mna mbona nganakuthi nedisingalikho njengabahlali bezimbabwe.
Ukhuthazani-ke ukuthi ngabe kuyenziwa? Abanye ngabathi ngabe kuyasetshenziswa irandi lakwele South Africa, abanye njalo besithi ibhondi nothi kalihambe kusetshenziswe lona idola lemelika kuphela kungasetshenziswa ezinye izimali. Kumbe njalo abanye besithi kaliphenduke idola leZimbabwe singaba lilizwe elinjani elingela mali yayo?
Yona imali yethu siyayifuna kodwa sikhangelele isimo esikiso khathesi ukuthi sizoyithola njani sisehlule kumentela esilakho. Nxa kungenzakala basikhulumele kumbe labomakhelwane sibe lalo irandi for 10 billion besalungisisa ngoba isimo asinandanga sibili. Ngoba lingacabanga ukuthi uvuka usuyemsebenzini kumbe uhola 400 US dollar. Kunzima kakhulu kusiphatha kuyasindezela kuyasehlula bathathila mandla ukuthi singenzani. Siyakhulekela nje ukuthi ngaye uNkulunkulu uyabaphathisa ama-leaders ethu asicabangele.
Mcebo bani-ke ongalinika uhulumende nga nxa bethe bakubuza bathi Nkosazana nokuthula akusinike icebo ukuthi senze?
yacela ukuthi bakukhulumele labo makhelwane sisebenzise kumbe iRand ngoba iDola kathi sikukhanya kuyehlula kube njengakuqala lapha sibe sasebenzisa iRand kungakabuyi iDola besasidingela elinye icebo esingaliyenza ukuze lathi siphile ube kwazi ukuthi nxa usebenzile at the end of the day la wenza something.
Hayi sibongile kakhulu asiswami ungabingelela ababili abathathu njengoba usitholile ithuba lokuthi lawo ungene emoyeni.
Ngithanda ukubingelela imeli yami, ngibingelela lezizalwane zonke nje zeZimbabwe lani khona ngapho elisiphathele umsakazo. Mina nginginokuphila ngiyi-candidate yezapho kuwadi-28 kuma-elections abuyayo. Ngiphila kubalaleli, ngicela limvotele, livotele omama ukuze bathuthukise isizwe seZimbabwe.
Oh, nguwe unokuthula Ndlovu engike ngakhuluma lawe ngaphambilini.
Yebo, mina unokuthula Ndlovu.
Ye, wena akakusichazisela ukuthi ungenile ke ufuna ke ukungena kumncintiswano wokuthi umele uward 28. Kuhamba njani ke lapho?
Siya emanating court kusasa ngisese aspiring candidate kuthithi sizabakwazi kusasa i-training candidate lapho kuyikuthi lami kufisa ukusebenziselana labantu be-Country Party ukuze sithuthukise u-Country Party wethu ongelammeli okhona khathesi. Mina ngifisa ukusebenzisana laba zezakhamizi ze-Country Party sonke sakhe u-Country Party.
Ubalethela nguquko bani ehlukene la labanye abantu abafuna ukuncintisa ehlukene la lo kade khona khathesi?
Mhlawumbe ngeke ngithi ukuthi ehlukene la lo kade khona ngoba kade ngakasebenzi, kodwa ngithi njengani mina okokuqala ukuthi sithuthukise u-Country Party. Ziningi izinto ezingenzakaliyo esifisa zenzakale. Kuyukuthi ngifisa ukusebenza la ma-section wonke jikelele akhona e-Country Party. Ukulwisana silamathiwedi adubukayo, asilamigwaqo elungileyo. Ziningi izinto ezenzakalayo e-Country Party esingazilungisisa okokuthi khathesi besingelayo osimeleyo. Njengoba ukhansela uthiwa ikhona kazange asebenze kuwaphanga wazila emhlabeni, ngiyathisa mina ukuthi nxa ngingena sizosebenzisana lezakhamizi zonke ukuze sithuthukise u-Country Party. Ngisithunywa sabo, konke abakufuna ngikwenze ngizohamba ngiyebamela e-Chambers.
Hayi sibongele kakhulu. Nginkosikazi Ndlovu kumbe nguMandlovu?
Nginkosikazi Ndlovu.
Nginkosikazi Ndlovu. Hey, inkosikazi likaNdlovu. Selibuyelela ngelihle nkosikazi Ndlovu.
Hayi siyabonga.
Hayi kulungile. Marvelous. That was Mrs. Nokuthula Ndlovu. She wants to register to be nominated to contest the Ward 28 in the Bulawayo Council elections because that position has been left vacant because of the death of the councillor who was there. So the nomination court is sitting tomorrow and she wishes to contest as a representative of ZAPU
in Country
Park. Yeah.
Very interesting. To all those that are on our Facebook, varipano pa Facebook page, Dioshona Dambona Network, irikumboenda ichidona, tunokumbira regular, tunokutenda imese, pana Baba BT's show nevanga wa 24 nerei asi nare zenyu but ndrukunzwa kuti nguva yedu yachikanana saka tinokumbira regerero kune vese vanga vatadza kupinda muchirongo asi tiri kukuona. I thank you very much to all those that actually made it to the show and for contributing, and we hope that we'll meet again next week panapa women's round table. I'm Marvelous Mhlanganya huye saying have a very good night.
And I'm Praxedis Jeremiah. And I'm Praxedis Jeremiah. Thanking you all who participated in our program today. Sithanda kutata leli thuba lokuthi sibonge bonke abanelise ukungena kuhlelo lwethu lalamhlanje, lalabo akade besisekela bebukele enkundleni yokuxhumana ye-Facebook. Lisilandele njalo ngevikelisayo. Oselivalelisa, uPraxedis Jeremiah.